Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tishitete nyura tirimu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manheru akanaka vateereri. Tinosangana zvekare manheru anhasi uri musi wemugovera kukadzi 15, 2025. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Musangano weAfrican Union wapera nhasi kuEthiopia. Zvizvarwa zveAmerica zvoita mionero yakasiyana-siyana padano raDonald Trump rekumisa basa vanhu vakawanda mubazi reUSAID. Vashandi vehurumende vanoshandira kumaruwa vanoti havasi kufara nenzvimbo nezvivakwa mumatunhu avanoshandira. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Musangano wechimakumi matatu nesere weAfrican Union kana kuti 38th Ordinary Session of the African Union Summit wapera nhasi kuEthiopia. Musangano uyu wakaunganidza kwemazuva maviri vatungamiri venyika nehurumende dzemuAfrica, masangano akazvimirira uyewo vemakambani. Musangano wegore rino wanga uchipata nyaya dzinosanganisira kuwaniswa kwezvizvarwa zvemuAfrica muripo zvichitevera kudzvinyirirwa kwazvakamboitwa nevakambopamba Africa, unapwa nezvimwe. Mukuzeya nezvanga zvichiitika kuAddis Ababa, tabata mukuru wesangano rinorwira kuchengetedzwa kwezviwanikwa reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguwu kuti tinzwe maonero avo.
Ndinobvumirana zvakanyanya neAfrican Union kana ichiti inofanira kuripwa nekuda kweslavery necolonialism. Slavery imhosva huru yakaparwa against Africa nenyika dzekumawirira. Slavery yakaitika kubva kuna 1500 kusvika kuma 1860. Makore anodarika mazana matatu nemakumi matanhatu. Neanoraudzira vanhu vemuAfrica vachimbunyikidzwa vachiendeswa kuCaribbean kunorima maplantations. Zvakasiya Africa iri very weak. So munoona kuti nyika dzakaita seIsrael dzakaurayirwa vanhu naHitler panguva yeHolocaust yakaitika paWorld War II.
Asi dzimwe nyika tinonzwa wani kuti dzakabhadharwawo mari dzakawanda kusvika pari nhasi.
Germany yaripa, ndofunga mari yaibhadhara kuIsrael inodarika $80 billion yekuripa mhosva dzakaparwa naHitler kuti makaponderwa vanhu venyu, mukambunyikidzwa, mukaitwa sei. Saka tiri kuti tine urombo nezvatakaita. Saka handioni paine chikonzero chekuti Africa haifaniri kuripwa nekuda kwezvizvarwa zvayo zvinodarika 13 million zvakapambwa vakaenda kuCaribbean.
Saka muri kuti here Africa chete ndiyo ine nyika dzisati dzabhadharwa?
Africa ndiyo yega yandoziva yakapambirwa vanhu 13 million pamusoro pezvo ikakolonizwa ikasapiwa rubatsiro rwekuti ikwanisewo kupora kubva ku more than 500 years dzekupambwa vanhu nekupambwa pfuma nekutongwa nevabva kure.
Pane here zvamungape semienzaniso muzuva ranhasi kuti zvakati nezvakati zvakakonzerwa neutapwa ihwohwo hunotaurwa nezvahwohwo?
Tikatarisa nzvimbo dzakaita seGreat Zimbabwe Ruins wana kami ruinzu waya. Vano tiratiza kuti slavery isati ya itika. Afrika yanga ichiita zvinhu mashura nezviratidzo. Zvinoratidza kuti pakatove nema civilizations anga aripo. Zvinoratidza kuti panga paine ma kingdom anga akabatana. Yakaita sana Mtapa State. Yokuti yaishika ku Indian Ocean. Zvinoratidza vanhu vanga vaine organization yemhando yepamusoro soro. Zvese zvakakanganiswa ne slavery. Ne colonialism. Politics chaidzo dzanga dzirimo muAfrica dzakakanganiswa ne slavery. Saka vanofanira kuti vazvinzwisise izvozvo kuti humwe hurwere hwatinahwo hwegovernance hwekushayiwa utungamiri nhamo nzara. Zvese izvi zvakakonzerwa nekuti pakatorwa pakapambwa vanhu. Afrika yakasara isina utungamiri, yakasara pasina succession yemageneration. Tine yatingati a lost generation. Vechidiki vakapambwa vese vakaenda. Saka nyaya iyi inofanira kuti itaurwe, irambe ichitaurwa kusvika yanzwikwa.
Avo vanga vari mukuru wesangano rinorwira kuchengetedzwa kwezviwanikwa reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguwu vachitaura vari parunhare vari kuHarare. Nengo zeDemocratic Party muAmerica dzakati nechitatu svondo rino mutemo wakasainwa nemutungamiri weAmerica vaDonald Trump wekumisa rubatsiro rwekunze kweAmerica unogona kukanganisa zvachose kuchengetedzeka kweAmerica nekuchidzana kwayo nedzimwe nyika. Asi vatsigiri veRepublican Party vanoti kuongororwa kweUS Agency for International Development chirongwa chakakosha mukurwisa uori neutsotsi muhurumende yeAmerica. Makambani anoshanda neUSAID muAmerica pamwe nemasangano akazvimirira oga anoti kumiswa kwerubatsiro kuburikidza nebazi reUSAID munongedzo wekutonga nedemo kuri kuitwa navaTrump uko kusiri pamutemo. Vamwe vanonzi vakakwira kumatare vachiedza kumisa izvi. Asi Republican Party inoti vaTrump vari kungoshandisa masimba avo ari mukodzero yavo semutungamiri wenyika. Vashandi vehurumende vanoshandira kumaruwa vanoti havasi kufara nenzvimbo dzavanoshandira, zvivakwa zvavanoshandira, pavanogara pamwe nemidziyo yavanoshandisa. Nunurai Jena anoti panyaya inotevera.
Vashandi vakawanda vehurumende vanoti kushaya zvikwanisiro zvekushandisa kunoita kuti vasaite basa ravo nemazvo. Mumwe mukoti wepakliniki yekumakonde mudunhu remashonaland west asina kuda kuzivikanwa nezita sezvo asingabvumidzwe kutaura nevatori venhau, anoti zvakaoma kushanda pasina mishonga yakakwana.
Tiri kushanda zvedu asi zvakaoma nokuti hapana mishonga nemapiritsi ekupa varwere. Vanhu vanouya vaine tarisiro yekurapa.
Mukoti uyu anoti zvinorwadza kuona vanhu vachifa nepamusana pekushaya mishonga mumakliniki ari munharaunda dzavo.
Varwere vanogona kufa wakavatarisa nokuti mishonga panenge pasina, asi uchiziva kuti vaigona kurarama dai vapiwa mishonga.
Mumwe mudzidzisi wekumberengwa mudunhu remasvingo vaPeter Machenjere vanoti dzimba dzavanogara hadzina kupfirirwa zvakanaka zvekuti nguva ino yekunaya mvura inopinda mumba uye muzvikoro hamuna zvikwanisiro zvakaita semachoko nemabhuku. VaMachenjere vanoti kushayikwa kwezvikwanisiro kunoita kuti vana vanodzidza kumaruwa vakundikane zvakanyanya mubvunzo dzavo kana zvichienzaniswa nevanodzidza kumadhorobha nemaguta.
Ndere dzimba dzekugara dzevarairidzi. Zvikoro zvizhinji zvekumaruwa zvine dzimba dzakare kare dzakavakwa kuma1980s dzisingachaenderani nezviriko mazuva ano, uye vanogara vakawanda paimba imwe chete vachisheya imba imwe chete, mhuri mbiri kana nhatu dzichisheya imba imwe chete.
Mumwe mudhumeni wekuhurungwe mudunhu remashonaland west ati anoda kuzivikanwa nezita rekuti Bima anoti vane dambudziko repekugara zvekuti vamwe vavo vave kutogara kumadhorobha vachienda kwavanoshandira zuva rega rega, zvavanoti hazvina kunaka sezvo vachipedza nguva yakawanda vachifamba kwe kuenda nekudzoka kubasa. Muchungamiri werimwe sangano rinomirira vadzidzisi vekumaruwa reamalgamated rural teachers union of Zimbabwe vaobet masaraure vanoti kutoendeswa kunoshanda kumaruwa kwevadzidzisi kunotorwa sekuranga sezvo magariro nemashandiro acho akaoma zvikuru. Vamasaraure vanoti vadzidzisi vanofamba nzendo refu kunokwira michovha kuenda kudhorobha riri pedyo uye makliniki haana mishonga uye dzidzo yakanaka panenge pasina zvekuti havadi kuti vana vavo vadzidze pavanenge vachidzidzisa.
Maservices chaiwa hawanika akaita sehealth care nezvimwe. Mwana wako kuchaiwa kuti adzidzise pachikoro paunongozi adzidze pachikoro paunongozi dzidzisa haudi bhozi unotoona kuti hamuna kudzidzisa kwamuri kuita, muri kutobika maumbwe chaiwo.
Vamasaraure vanoti hurumende inofanirwa kupa imwe mari yepamusoro kuvadzidzisi vekumaruwa kuitira kuti vakawanda vade kuenda kunoshandira kumaruwa.
Tikuti kana tiine package yatokwanisa kupa inosanganisira kamuhoro kanokwezva vanhu kuti vauye kuzoshandirako nekuvachengetedzako, tinozoona kune dzimwe nyika kunana Mexico nedzimwe, kana uchiendeswa kunzvimbo dziri remote vane mari yavanokupa yeretention and attraction yekuti vanhu vanotorwira kunodzidzisa kunzvimbo dzakasara idzodzo.
Muchungamiri werimwe sangano rinomirira vadzidzisi reprogressive teachers union of Zimbabwe vatakavafira zvou vanoti vadzidzisi vekumaruwa vane matambudziko epekugara uye nzvimbo dzavanoshandira hadzina magetsi nemvura.
Dzimba dzavanogara hadzina kutitasa, muchirungu anongodzi mahovels.
Mutauri werimwe sangano rinomirira vadzidzisi reZimbabwe Teachers Association vaGodwill Taderera vanoti mabhuku ekuti varayiridzi vashandise hakuna, zvinoita kuti vana vanopasa vave vashoma zvakanyanya kumaruwa sezvinoratidzwa nezvinobuda pabvunzo makore ose.
Kana takanangana nekumaruwa, mabhuku chaiwo ekuti varayiridzi vashandise anenge ari mashoma. Tobat
munyori mubazi riri muhofisi yemutungamiri wenyika rinoona nezvebudiriro yematunhu kana kuti Secretary of Presidential Affairs and Devolution vachafadzwa muguti vanoti hurumende iri kukurudzira makanzuru kuti vagadzirise zvikoro nemakiriniki kubva pamari dzebudiriro kana kuti devolution funds dzinobva kuhurumende. Kunyange zvikoro nemakiriniki zvakasaririra kumaruwa, bazi rinoona nezvekuverengwa kwevanhu rinoti vanhu vakawanda vanosvika zvikamu 60 nezvisere kubva muzana vanogara kumaruwa. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.
Vateereri, echino ichiziviso chakakosha. Tave kukwanisa kukupai nhau dzedu paVOA Shona WhatsApp channel yedu uye paFacebook mazuva ose. Kana muchida kubatana nesu padandemutande reWhatsApp, vhurai WhatsApp yenyu moenda pakanzi updates, motsvaga pakanzi VOA Shona motifarira kana kubaya follow. Munokwanisawo kuenda paFacebook page yedu patinokupai link yeWhatsApp channel yeVOA Shona. Govanai nevamwe nhau dzeStudio 7 dzinotema dzisina divi radzakarerekera.
Iko zvino tochienda kuchirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevanhukadzi cheWomen's Forum chatinopakurirwa naMarvelous Mhlanganya uye weStudio 7.
Ndino kuchingamidza ine mufaro vateereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro nemumwe muzvina bhizimusi wechidzimai anova iye chizvarwa cheZimbabwe asi chiri kugara muCanada, amai Sharon Njovo. Tinokuchingamidza ine mufaro pano pachirongwa chedu. Titaiwo nhoroondo yekuti imi makapinda sei munyaya yezvemabhizimusi aya kuti imi muite mabhizimusi kumusha imi muri ikoko kuCanada.
Ndini muridzi wekampani inonzi Firestarter Ideas neimwe inonzi Colony Sense. Ndichishanda ndiri ku Toronto uyezve kuZimbabwe muHarare. Business rakanaka ibusiness rinosolva maproblem. Panguva yakafura ndaiti every time pandinoenda kuZimbabwe ndaiunzira vanhu magifts emaperfume. Ndakaona kuti vanhu vekuZimbabwe vanofarira zvemaperfume. Saka ndakatanga kumatengesa. And then pa Facebook pane magroups andiri. Ndakasangana nemadzimai matatu. Vange vachitsvaga munhu wekushare naye shop. Ndakataura nemadzimai aya ndikaita munhu wechi4 tichishare shop muHarare. And then after 1 year, because ndandane macustomer, ndane masales angu, ndakabva, ndakaoneka pane group riyandikati aiwa ndakuda kumira chindega. And then pa group iroro ndakaita relationship yakanaka nemadzimai aya zvekuti vanogona futi kunditarisira pandinoita ma interviews kana chitsvaga munhu wekundishandira. Ivo vanenge vakatarisana nemunhu on the ground. Inini ndichiita iri video call. Ndosaka ndataura zvekushandisa technology. Saka first ndakasangana nevanhu ava pa Facebook. Ndikatarisa maprofile avo ndikaona kuti vanhu vari right.
Chii chamungati chinofanirwa kuitwa nevanoda kuita mabhizimusi aya?
Tinoshandisa WhatsApp ma video call kuita ma interview. And then paku reporta kuita stock nezvese zvese tinoshandisa WhatsApp nevanhu vanoshanda. Tinoshandisa uyezve ma video call nema point of sale. Saka technology iriko inobatsira kuti tishande tiri kunze kwenyika tine mabhizimusi muZimbabwe. And then also mindset, mafungiro ako semunhu, unofunga sei nezvebusiness. Kana uchitsvaga munhu wekukushandira, unotsvaga munhu anogona basa here, unotsvaga munhu anozogona kutaura nemacustomers ako, anonyatsonzwisisa vision nedream yako. Mistake inoitwa nevanhu vakawanda, kutsvaga hama, kutsvaga munhu wavanenge vasiri kuda kubhadhara. But the first thing is respect a business rako. Ndo kuti vamwe vanhu vari respect.
Vamwe vanoti mbudzi inodya payakasungirwa. Hazvizoitika here izvi kuti imi mune business riri kuZimbabwe asi muri kuCanada?
Ndabotaura nezvema systems. Ma systems zvinoreva kuti nzira dzekushanda dzakamira sei. Sezvamunoziva kuti kuZimbabwe kunyanya tinoshanda necash. Saka hatina mabank account zvinhu zvakangodaro daro. Saka ipapapo pakuronga kuti kana mari yatengeswa zuva iroro inofambiswa sei ndo zvinhu zvaunofanirwa kunge watogadzirisa sa business person. Uchiziya kuti achauya kuzotora mari ndiani, anenge achiitora achienda nayo kupi. Muaccounting vanoti separate ma duties. Kuti munhu anotengesa, munhu anobata mari asiri yemunhu anozoenda kunoibheka nezvinhu zvakangodaro daro. Saka izvozvo ndozvimwe zvatakadzidza kuno kunze kwenyika. Takutozviapplya nezvemacustomer service, zvimwe ndinoita marketing inini. Saka unozoona kuti macustomer mamwe anoenda kushop anenge atobva nekwandiri. Saka ndinenge ndichitoziva kuti kune munhu akati achaenda kunotenga ne social media. Avanhu vanotaura kuti ndaenda kwakati ndabatwa nenzira yakati, ndaenda kwakati ndatenga nemari yakati. Saka pane zvinhu zvaunoona zvaunoisa in place zvinokubatsira kuti uzive kuti business riri kufamba nemazvo here kana kuti pane chisiri kuitika. Nekutaura nevanhu vanokushandira very straightforward. Kuvapa feedback kuti apa dai magadzirisa muchidai, apa dai magadzirisa muchidai.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington DC.
Iko zvino tokupai chirongwa upenyu hwedu, our lives. Icho chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu chatinopakurirwa naJonga Kandemiri weStudio 7.
kugamuchira ine mufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu anokunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC nhasi tiri kutarisa uwandu hunonzi hwakaburiswa hwekurambana kwakaita vanhu mugore ra2024 uwo hunonzi hwakakwira nezvikamu makumi mana nezvipfumbamwe kubva muzana kana kuti 49% zvichienzaniswa neuwandu hwevanhu vakarambana muna 2023 izvi zvinonzi zviri kubva munyaya dzakabatwa nematare mugore ra2024 mukuziya nezvinyaya iyi tabata mukuru wesangano revarume svinurai Vhukani Madhodha vatemba nzou nenda
isi tinoti zvinosuwisa asi chinongori nekushushikana kwekuti mastatistics akadai haanyatsoburisa pachena chaizvo zviri kuitika kuti munoona kuti ma statistics arutorwa kuma court ende zvichireva kuti tiri kutarisa ma registered civil marriages chete asi mukatarisa aya tinoti pachivanhu wanano dzechivanhu ma customary marriages asiri registered anoti kana akuputswa kana kupusika haiende kumatare edzimhosva dzakafanana na high court munoona kuti namba iyoyo yakakurisisa zvakanyanya zvekuti statistics dziri kuburitswa idzi dzinotori shoma zvikuru kana takatarisa wanano chaidzo dziri kuputsika muZimbabwe kana dzakaputsika muZimbabwe mugore ra2024
saka pangaitwa sei hapa vanzo nhenda
panotoda kushinga kuti toita sei kuitira kuti wanano idzi kana tichinge tadzipinda tive tinodzichengetedza dzirarame dzichienda kumberi tiri murufaro musina kumbunyikidzana musina mhirizhonga tichitira kuti nyika dzedu dzienderere mberi dzakatakurwa kana kuti dzakatsigirwa kana kuti hwaro hwacho huri pawanano dzinoita kuti ramangwana revana vedu neutungamiriri hwamangwana hunge huchionekwa hwakasimba uye hune mufaro
zvinhu zvamunofunga kuti zviri kukonzera kuputsika kwemichato yosei
vakangamiri zvikonzero zvakati wandei zviri kukonzeresa kuti wanano idzi dziputsike kana kuti tizopinda musarudzo yekuti wanano yedu haina kwairi kuenda ngatiipwanye asi mukatarisa tsvakurudzo dzakaitwa kubva kare dzanga dzakanyanyobata zvinhu zviviri zvairatidza kuti ndozvanga zvichikonzeresa kuputsika kwewanano idzi atinoti madivorces chekutanga yanga iri nyaya yavanoti infidelity kusavimbika muwanano yekuti umwe anenge achiita kumbomumba kumbokunze yanga iri panumber 1 ichiratidza kuti wanano zhinji dzanga dziri kuputsika naizvozvo chatisingakwanisi kuziva ndechekuti mukusavimbika uku zvaireva kuti unenge usisade mumwe wako here bhozi tsvakurudzo idzi dzadzisingaburitsa izvozvo kuti unenge usisade mumwe wako here kana kuti unongori neruchiva asi mumwe wako uchimuda womboda kuravira zvepunze saka zvikonzero izvozvo zvanga zvisingapiwi asi kungoti kusavimbika ikoko kwanga kuchikonzera chechipiri chaibuda mutsvakurudzo yanga iri nyaya yekutambudzika nyaya yenhamo yatinoti poverty yekuti vanhu vaizosvika mukuda kunotsvaga chouviri kana kuti chaasingawani muwanano yake akunochitsvaga kukonze zvinozokonzeresa kuti ange akusavimbika kune mumwe wake kune mudiwa wake wanano pakadaro yaiputsika asi isusu tichirarama iko zvino tiri kuona kuti kwave nechimwe chikonzero chavepo chakukonzeresa kuti wanano idzi dzirambe dzichiputsika pane yataa kuti globalization kana kuti the world has become a global village kuti pasi rese raakuita sedunhu rimwe chete pane tsika dzaakusangana dzichidhailutana dzichiita kuti vamwe vanhu vazosara vasina yavo yavanoti tsika iyi kwave netsika imwe chete pasi rose munoona kuti kunyika dzakabudirira vanotokutudzira kuti kana manetsi anarambanai whereas kunyika dzedu dzekunokuna naafrica nedzimwe nyika dzakatisarirei taikurudzira kubva makare edu kuti wanzi vanhu vachinge vawanano vanofanira kushingirira matambudziko anoonekwa muwanano of which izvozvo zveglobalization izvozvo zvetsika idzi dzasangana-sangana kuita imwe chete dzaakuzokunda dziya dzataive nadzo isi kudhara dzaikurudzira kuti wanano munogadzirisana munenge muine patience, munenge muine rudo muchigadzirisa kuti muende mberi.
Manga makateerera kumukuru wesangano revarume Svinurai Vhukani Madhodha Vatemba Nzounhenda muchirongwa chedu upenyu hwedu anokuoneka nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC.
Musa kanganwe kuteerera chirongwa ichi zvakare svondo rinouya. Tsika yekudzurwa kwedzimba dzakavakwa nemapango nemadhaka dzichinyorwa zvidavado zvakasiyana siyana inonzi yave kuita ichipera nekuda kwekushanduka kuri kuita tsika nemagariro. Asi vakawanda vanokurudzirwa kuramba vachichengetedza tsika dzechinyakare munharaunda dzavagere. Mutori wedu wenhau Pasmo Ndlovu anotipa nyaya inotevera.
Tsika yekunakurudza dzimba dzichinyorwa zvakasiyana siyana zvichienderana netsika nemagariro evanhu vemunharaunda inoitwa nemarudzi akasiyana siyana uye zvidavado zvacho zvinotaura tsika nemagariro evanhu vemunzvimbo idzi nekusiyana kwadzo munyika. Mugari wekumaruwa ekutichajga mudunhu rechikombedzi amai mashata vanoti muchishona kudzura dzimba zvakakosha zvikuru. Vanoti madzimai akawanda mudunhu ravo vachiri kuita izvi asi zvave zvishoma nekuda kwedzimba dzechizvino zvino dzave kuvakwa kumaruwa, asi vakati izvi hazvirevi kuti vave kusiya chinyakare chavo.
Tino dzimba dzedu dzatinodzura tichiri kudzura asi iko zvino zvava zvishoma nekuda kwekuti vanhu vakuvaka dzimbapo dzimwe dziri nani dzisani dzichadzurwa asi chinyakare chedu hatisi kuchirasha.
Mukuru wesangano reCenter for Cultural Development Initiatives kuchiredzi uye vari nhengo yebhodhi reNational Arts Council of Zimbabwe vaHerbert Pikela vanotsanangura zvakakoshera kudzurwa kwedzimba kurudzi rwechitsonga runowanikwa mudunhu rechiredzi.
Kazhinji tikatarisa zvavanopenda muchaona kuti kazhinji painting yavo, pattern yavo inotaridza mwoyo. Vanhu vechitsonga vanozikanwa sevanhu vane rudo, sevanhu vane vanoda kuyanana, sevanhu vanoda kuvaka. Nokudaro mwoyo pama paintings edzimba unotaridza rudo, unotaridza munhu pauzima kuti munhu akamira sei, mweya wake, system yake, zvese ndozvakamirirwa nemwoyo.
Vanongura nezvemitambo tsika nemagariro vakazvimirira vachidzidzisawo zvemitambo paMidland State University vaAbel Dzobo vanoti kupenda dzimba kubvira makare kare kwaibatsira marudzi ose kuchengetedza chinyakare chavo. Vakati zvinorwadza kuti tsika iyi yave kumedzwa neupenyu hwechizvino zvino.
Aitibatsira kwazvo sevanhu nekuti aiita kuti titaridze kuti tiri vanhu vane pfungwa dzavo neunhu wavo netsika dzavo. Zvaitibatsira kuchengetedza tsika dzedu makatarisa sechevron shape.
Vachipa pfungwa dzavo pakusimbaradza chinyakare netsika yekudzurwa kwedzimba iyi vadzobo vanoti zvakakosha kuti nzvimbo dzinochengetedza tsika nemagariro edu kana kuti macultural villages dzivandudzwe senzira yekuchengetedza nhoroondo.
Macultural villages auya zvakanaka nekuti ava kugadzira mahatsi iwaya akanyorwa, dzimba dzedendedzwa dzinenge dzakanyorwa zvinyorwa zvedu zvepasichigare kuitira kuti tirambe tiine rangaridzo yetsika dzedu neunhu hwedu nemagariro edu zvataiita.
Mushandi mukuru muhofisi inoona nezvebudiriro yezvemitambo mubazi rezvemitambo tsika nemagariro Dr. Bigisa Mwanda vanoti tsika yekudzura dzimba yaishongedza misha uye kuchengetedza zvivakwa zvavo. Vakati itsika inofanirwa kuramba ichicherechedzwa.
Zvaiipa chimiro chekuti mumba umu mashongedzeka, asizve chimwe chaiitirwa kudzura mumba makare kare edu ingave ndoe kana chii chaishandiswa, zvaiitwa tizvo tumwe tumbuyu netupuka tunoonekwa mudzimba tusaonekwe.
Micherechedzo inowanzoburitswa pakudzurwa kwedzimba inosanganisira moyo, chidavado chechevron pattern kana muka. Kudzurwa kwedzimba uku kunoshandiswawo kunzvimbo dzakasiyana siyana munyika senzira yekukwezva vashanyi vekunze nemuno. Nzvimbo zhinji kunyanya dzinochengetwa mhuka dzesango dzakaita segona rezhou dzinoshanyirwa nevanhu vakawanda avo vanofarirawo kushanyira misha inochengetedzwa chinyakare kana kuti macultural villages vachiona zvidavado zvekudzurwa kwedzimba idzi. Ndakamira Studio 7 muHarare, ndini Pasmo Ndlovu.
Tabatasvika kumagumo kwechirongwa chedu. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC.
Soko isika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mgela emsakazweni we Studio 7 ngomgqibelo mhlaka 15 Solanja 2025 ngotabo kancube. Endabeni zethu namhlanje, abakubandla lezano phefatha kumelanga bethuselwe abaphikisa ukuba umongameli Masamnanga kwaqhubekisa embusweni kungafika umnyaka ka 2028. Abaphikisa bathi kuyethura ukuxokozela okukubandla lezano phefa. Zikhala ngendlala lokuselakala kwemisebenzi zakhamizi zemathebelele North. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Sebesethuselwa abanye abakubandla lezanu-PF abaphikisa ukuba umongameli Emmerson Mnangagwa aqhubeke esembusweni kungafika umnyaka ka-2028 owuzagqitshwa umbuso wakhe. Abafuna ukuba aqhubeke esembusweni bathi abakuphikisayo lokhu ngabasekelwa ngabazonda uhulumende kaMnangagwa. Abaphikisa ukuthi uMnangagwa aqhubeke zembusweni bathi sebesesaba ukuthi bengasuselwa amanqe ngabasekeli bakamongameli. Ukuhlezela lolu daba sixoxele nomnumzana Malaki Nkomo, ilunga lebandla lezanu-PF, othi udaba lolu luzabanjwa ngemfanelo libandla lakhe.
Ngizaphetha kumininje, ibandla lezanu-PF ungabuyela emuva le. Unengi lapha abantu abasuye baba lokuxabana ilangesikhathi sokuthi kudingwa leli lizwe kwaba lezinto eziningi akhulula ukuphuma kwesipa kusiba lalokhu lalokuyana kusekubomgagawo kusiba lokhu lalokuyana kusakuze kuzofika lakhathesi kungani sazayifika landayo lendabeni okuthi ube le-unity. Kodwa ekugcineni abantu babehlala phansi bakhulumisane balose izinto zangkhona ngaleyo ndlela thina kubandla lezanu-PF sawantulolu ukuthi intuthu ethungayo uzafanele ukuthi lungiseka kulesikhuni ezizwe ezibangela intuthu le khona uzabonakala ukuthi zilungiswa kanjani bezinkuni ukuthi zingakhiphi intuthu. Ibandla lezanu-PF ngeke zidilike. Unganikinika ukuthi nsini kodwa kunokuseka indlela phambili izabe ikhona kuzavuka konke kulungile. Labo labo geza abantu esebengani ngawo sizwe bayiqine labo sebekuzwisisa ugcine vele izanu-PF imuva lisiya phambi. Izanu-PF basebebadlikapho kuzazidilikilayo. Kena sokhalele ukuthi kuzalungiseka konke kunoku. Abantu abanga, abantu abathulanga, lamaplanets awo wezwa lokhu ngakomlalazi nako siyakuzwa. Kodwa iqiniso ekhona ukuthi kusasa kumbe amalanga abuyayo abantu bazokhuluma. Bazakhuluma babe zinye ekucabangeni kwabo.
Kodwa kusoze kube nokuchitheka kwegazi yini baba Nkomo?
So siyangukuthi nxa singayekelela izinkulumo ngendlela uhulumende nakhuluma ngayo ukuchitha kwegazi angeke kube khona nxa kungela abathotshozelayo. Kodwa esikubona thina ngendlela yokuthi khona lilizwe ngezombangazwe ukukhulumisane ibandla lezanu-PF likhulu kakhulu ekukhulumisaneni ukuthi abantu bazakhuluma kungela ukuchitha kwegazi indaba lezi zilungiswe ngendlela efaneleyo. Nxa kufanele ukuthi kubandla lezanu-PF kube nabantu ababalelwa i-constitution batshela ukuthi lapha nalokhu kuhamba kanje nozazuyeqe umthetho wenambana laphana yikho khona okuyalo kukhona kodwa usoze kudilizeinitrese ibala kodwa sukuma la esethatha isikhandi selisa omunye kuyalo kubangwa nje okungathiwa sokuba ngokuthi nabantu bazachitha igazi labo kuyabe kuyini.
Umnumzana Malaki Nkomo, lilunga lebandla lezanu-PF, ubexoxa lo Gibbs Dube we-Studio 7 eseGwanda. Sixoxe njalo ngodaba lolu nomnumzana Fortune Lalazi olandela ezombusazwe ezimele.
Ukuxokozela kubandla lezanu-PF kuvele kuyindabuko yabo. Kuhlala kuxokozela ikubona lelizwe abaliphetheyo lilokuxokozela yonke into nje imi manzonzo kui necha yao kutwa lapes kona ngendaba zabo keza logutu mnanga kawa agahan mbona guza kichegi kazi guza ocho abantu ngoba sea zilevu ye intolerance abalayo nama views abanye abantu abangavumelana ezinsukwini nje njengoba sibonile incwadi ezisekretary zamapolisa sebethi badinga ogeza kuzaxhuliswa njengoba sike sazwa ngaphambilini ubabu Nkomo ethi izikhuni ezithunqisa intuthu bazabonti benzeni ngazo indlela vele abadila ngayo ukuthi labo abathunqisa intuthu bayabakhipha babaphihlize so yikho kuzenzakala mhlawumbe size siyefika ekupheleni komnyaka kuzabe kuyikuthuluthulu kuyisisana sana
ye kodwa kuzochitheka igazi yini baba Mlalazi
njengoba ngitshilo kuvele kuyindabuko yabo abantu bezana uPF ukuchitha igazi kusukela empini babebulalana ngaphakathi sadla nxa sesithethe uzibuse ba bulala abantu ngegugrawundi sasuka konke ngabomramba tswina la ngesikhathi sokuqala kobhosi nge-2000 belokhu bechitha igazi angiboni isizathu sokuthi bangalichithi manje ngenxa yokubana kuvele kuyi-nature yabo ukuthi basebenzise udlame ukusolveni ama-political problems
kodwa lolu dlame lungalungisa konoku ke okubahluphayo
udlame awuzake lulungise lutho ngoba nantu ilizwe lifile ngenxa yodlame abalusebenzisayo izikhathi zonke so ukuze badile ngama-problems abo abana bayavumela abantu bana babe lama-freedoms ama-freedoms alotshwe kusisekelo sombuso saseZimbabwe not isisekelo sombuso weZANU-PF bangavumela abantu ukuthi bakhulume njalo bavumele le abayibiza bethi tolerance ukutolerate ukuthi omunye umuntu uprefer ukukhuluma ngohlobo oluthile omunye uprefer ukuhamba ngendlela ethile bangavele bakuvumele lokho yikho kuzasolva iproblem ekuZANU-PF leproblem yaselizweni jikelele kodwa kamboni bekwenza lokho ngoba
lo ngumnumzana Fortune Mlalazi olandela ezombusazwe ezimele obexoxa lo Gibbs Dubo Studio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Vakhathazekile abantu abaningi emathebeleni North ababhekane lobunzima obumangalisayo ngenxa yokusilela kwemisebenzi, indlala enkulu lokuhlupha kwenyamazana zendle osekuthiya abanye babo bengasela zifuyo. Kubika uNokuthaba Dlamini eseVictoria Falls.
Omunye obhekane lenhlupho lezi ngumnumzana Stephen Ndlovu wesigabeni se-BH10 eWange uthi impilo elukhuni emavenkilini osomabhizimisi benza santando nanku lo mkhathi kamdlala iqhubeka isidla ubhedu.
Ngilimile ingadi ngale e-station yomvuzo akukhalo ukwelela ngenxa yomakhelwane enginike umgani wempuphu idlulile lelo la elakusasa akwazi ngabe khona abazweleyo ngosedrobheni embhasele i-10 kg sesidla kanye ngelanga njengenjendalo.
Unkosikazi Catherine Ncube wesigabeni semkhayeni uthi uhlupho lukaNdlovu kasilwakhe yedwa emaphandleni lokhu kungezwa njalo yikuba abasakhulayo kabananzi yabazali uthi sebephila ngokuphathisana njengabadala.
Isidakamizwa sodwa ngontshengu ngombanje engayitholi imali vele usesiyakhona ngasekhuhlangeni ngomzali wakhe kodwa mina nxa kunomunye othi ngingathi hayi mntanami lokhu engithi nanko kuyi $5 ngingathenga makhelo wami eshiye ngalale ngendlala mana lami njani ngishiyele khona kunjani esikhona sishiye ezithi sinyazi sithole ukuphila.
Ukhansela wekachechethe umnumzana Given Moyo uthi ukudla ukuholiswa izakhamizi nguhulumende kakunganani njalo kakubuye inyanga zonke okwamanje izakhamizi zihola ingqoloyi kodwa umoyo uthi abaningi iyabehlula.
Uhulumende ngezindlu anika abantu staple diet awunika amabeli banike lokho kwengqoloyi kufana lokuthi uzondlahlela nje into engeke ngiyidle into engeke ngizwisise ongeke uyidle wena kodwa wena uma ngilile so ekunganikanga uzolahlela nje so uhulumende kanika abantu ukudla kulomsoco abantu kathi sabaningi laba bathi asisayi ema-toilet so sinama-incidents abantu bathi ah mna ngisayi-toilet sokuzonke.
phezu kwendlala lokugugudeka komnotho umnumzana Jeffrey Sibanda wenkayi yena ukhala ngenyamazana zendle ezibulala izifuyo
amakanga asiqedela imbuzi asiqedela inkuku ke inkuku inaseze sibuya sibila zongena lasemakhaya ukuthi inkuku belazo sokusibanzima sokumele ube leplan lokuthi inkuku lezi uyazakhela isiloko sihlale phakathi singasaphumpa inkuku dumbu ngaba la inkuku manje lakho ukuthi uyifake phakathi kwesiloko ungenakudla uzayinika kuba nzima kwanti inxa iphandle iyakwanisa ukuthi ibhodabhodela izidobhadobhele lapha lalapha sikhuluma nje ezinye vele iziloko eminye imizi akula nkuku ngamakhanga
inkosikazi usitshengisiwe Sibanda uthi besaba ukuba indlala kayisoze iphele esigabeni senkayi
emasimini kuyasha vele kukhanganiza laminyaka ozayo kuyabe kuyindlala futhi ayindlala ikhulu kakhulu shem ikhulu
eleZimbabwe liphakathi kwendlala ebangelwe ukungani kuhle kwezulu nyakenye ehlasele abantu abayizigidi phose eziyisichiyagalombili 7,7 million inhlanganiso ebona ngokuselela abalambayo emhlabeni jikelele eWorld Food Programme ithi abantu abaningi bayalamba eZimbabwe lo nyaka njalo ithi idinga imali efika phose ezigidi ezilikhulu lamachumi amane 138 million yokuthengela abalambayo ukudla umholi wesabelo seMathebeleland North umnumzana Richard Moyo uthi kuzamiswa kunyakezayo ukuholiswa kwabantu ukudla imele iStudio 7 ngise Victoria Falls nginokuthaba Dlamini
kulandela ukutshintshana izibotshwa okuphumeleleyo phakathi kwele Russia lele Melika umongameli weMelika umnumzana Donald Trump usungule uhlelo lokukhulumisana ngolwesithathu ngenhloso yokumisa impi eUkraine ukhulume ecingweni lomkhokheli wele Russia njalo wathumela umsekeli wakhe ukuthi ayehlangana lomkhokheli wele Ukraine. Umongameli Donald Trump wethule ukufuna ilizwe lakhe ukuze liqhubeke lisekelele Ukraine ngesikhathi eqala uhlelo lwakhe lokuzama ukumisa impi esileminyaka efika phose emithathu iqalile eUkraine.
So we're getting security on our money. We're going to have it secured by they have rare earth and they have oil and gas and they have a lot of other things and we're asking for security in our money.
Sizavikela imali yethu. Sizayivikela. Valomhlabathi otshiyanelo wezinye indawo njalo valamafutha igasi lokunye okutshiyeneyo. Sicela ukuthi imali yethu ivikeleke njalo sebekuvumile lokho. Ele Ukraine selikuvumile lokho.
I-Congress yavuma ukuthi ele Ukraine lisekelwe ngemali efika ku $183 billion ukusukela ngoNhlolanja ka-2022 njalo imibiko ekhona iveza ukuthi sekusele imali efika ku $40 billion eyokuphathisa ele Ukraine. Amazwi ka-Trump ethulwe kulandela ukukhulumisana labakhokheli bele Russia kanye labe Ukraine. Umongameli weUkraine umnumzana Zelensky uthe bakhulume okwesikhathi eside lo Trump esemhlanganweni ngolwesithathu lomphathi intambo ezemali eMelika uZelensky uthe ilizwe lakhe lizavuma isivumelano sokuthula esilivumela ukuthi lingene kumanyano weNATO njalo lihlale livikelekile.
And I ask President Trump to give us these security guarantees to help Ukraine to strengthen us.
Ngicela njalo uMongameli Trump ukuthi aphathise ele Ukraine liqine. Kumele sixoxe njalo leEurope ngoba kumele sibe lebutho elikhulu. Imali zethu ziyasilela okwakathesi kodwa esikufunayo yikuba lebutho eliqinileyo futhi elithola indleko zonke. Lokhu yikho esikufunayo ukuze sivikeleke.
UTrump uthe uzaqhuba umhlangano nomongameli weRussia umnumzana Vladimir Putin eSaudi Arabia kusikhatshana esilandelayo. Uveze ithemba lokuthi isinqumo seMoscow esokuvuma ukukhulula umbalisi weleMelika uMark Fogel ukuze eleMelika likhulule esinye isizalwane seRussia kungaphendla indlela yokukhulumisana ukumisa impi. Isikhulumeli sesigodlo seRussia seKremlin sikhulume ngokukhululwa kwababili laba.
Naturally, such agreements are preceded by very, very meticulous negotiating work.
And of course,
izivumelwano lezi ziba khona ngemva kokukhulumisana njalo azingeke zihle zilethe inguquko enkulu kodwa zipha ithuba lokuthi amazwe amabili la ebumbe ubudlelwano obulakho ukuba lokwethembana.
Udaba lolu luqoqwe ngu-Anita Powell lalwethulela yimi uDaba kaNcube owe Studio 7. Obakhathesi siye kuGibbs Dube esethulela uhlelo lwabomama.
Kusigaba sabesifazana namhla ngixoxa lo nkosikazi Matilda Dube ungukhansela khona ngaleke ePhilabhosi. Kulapha ngizwa umthembo ozithembayo uGibbs Dube ngimele usithandekile Mhlanga weStudio 7 kuhlelo lwabesifazana. Ye mama, siyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga baba.
Lamhla sike sikhulume ngamalungelo abesifazana. Aphethwe njani khona ngapha?
Amalungelo abesifazana kathesi sizwa namhla hayi awaphathanga kahle. Ngoba umama naye ngabe esegumeni lakhe kumele azizwe ukuthi usegumeni lakhe. Ayisiyo yonke nje imizi enjalo. Eminye iyabala imizi engaphathi kuhle amalungelo abomama. Umama wafike chochobele, kube phakathi kwabanye umama ubone chochobele ukuthi uyakwazi angakhulisa labanye umama ngabehleka uyafika ngale khaya ethelezini. Umama kathelezini emagumeni lakho.
Singathi kwenziwa kuyini khonokho? Ye, kwenziwa kuyini?
Kokunye baba, obaba kanye balobukhweli, balobukhweli, bayizihlaba, bayagijima. Ekugijimeni kwakhe lapha, akhona ngalo zingafika zingamhambisi usefika ebhodisela kwesosikazi.
Ye bantu, yikho kugcina kuhlupha kakhulu
abantu behlale bethethekeleli khululekile.
Nxa likhuluma labo obaba khona ngapho emaphandleni bathini ngodaba lolu?
Obaba kabakhulumi bathi labomama bayasidelela, bathi omama bayasidelela. Okubuhlungu okuyokumangalisayo ukuthi ubaba omunye uyaqalisa ukuthi abuye nomunye umfazi umama ekhona ekhaya kambe kathi kuhlukeleki umama khonokho yini. Esikuthathathi kumama umnikazeleni akumkhiphele igobokele umama leli umama lo. Umama ngokwesaba isigazi amkhiphele kambe ayisikho uku-abhuyusa ilungelo lakhe yini. Kuze kuyi-abhuyusa umuntu osegumeni lakhe. Obaba kumele behloniphe omama, omama labo bahloniphe obaba. Into zakhona zihambe zo. Ayisikho futhi njalo ukuthi obaba yini bodwa abahlukuluza umama. Omama labo bayabahlukuluza obaba ngezinye izindlela eziyihlungu. Abe labanye obaba eceleni zabana ekhona ekhaya.
Nxa kunjalo-ke kuphathwa njani khonokho?
Le ndaba enjalo yayisifuna abadala. Abadala sibili. Ngoba nxa umama esefika esekhangela umkakhe nxa eleli yakhe eceleni kasayiboni njengendoda. Naye ubaba nxa elomunye umfazi omthokozisayo ngale xa ekhangele umkakhe wasamboni njengomfazi akuphilisi kuhle iguma khonokho kantinje uthando ligoqela yonke into ubaba lo mama bathandayo egumeni uzwa khona uyawuvusisekile nxa kunjalo.
Akubakhuzi abadala lapha bolaba abajadileyo kumbe ubanike imilayo yokuthi vele kumele benzeni emtshadweni la?
Bomama amaguma ayalondolozwa ngobuntu bakho. Iguma lakho ulilondoloza ngokuba nguwe kakho. Uhloniphe umkakho, ungenzi kubi kumkakho. Uzuke nomunye ubaba yena nguye owahamba wakuthatha ngakini. Kubuhlungu okungakanani. Nawe baba, thanda umkakho ngoba wamkhiphile, wahamba wamkhipha kwamanye amankazana. Amankazana ayemaningi owawulawo. Kodwa siwukhethile lapha namuntu ekhaya usimbona lokhu nalokhu kuseniki kuselichapa kasagezi hhayi umuza wathiwa njalo njalo umuza wathiwa ngentoni uwathiwa ngokubekezela ngothando.
Ukuthi kambe kusakhona yini khona okukhuluma ngakho ukuthi kumele kube lo thando into ezinjalo lokubekezela?
Nakweminye imizi kukhona ba kodwa okuyinto kwangikhona ngokwe-frustrate ngokwesikhathi esilutshwane isikhathi eside sokuhlukuluzana hhayi eminye imizi siyabona lithanini kodwa-ke ngikufake ngithi ikakhulu i-age asebebadala hhayi bayathandana ngoba bayakwazi ukuthi omunye sokumele alahle omunye laba abatsha abanyani anikwazi umoya leswazela omnye ayithi yangiyahamba nichiye ngende ngathi ngiyakatha umfazi yathi ke kadini kade ngiyiza ngizibona abantu abethandana izikazi bayelahlami ukuphela lesikhulu zalahlali bahambe zonke ematshwaleni bethanda lezo zibuya lehlabela bezela khonale ngibambe izandla kathi siyakusekho lao akusekho mthezo yithemba
ubone-ke Madube lapha-ke sixoxa lo nkosikazi Matilda Dube ongukansela khona ngale eVilabhosi njalo yingcweti kwezamasiko esintu ungatshelela kusasa Madube belilami namhlanje umthembo ozithembayo uGibbs Dube kuhlelo lwabesifazana bengimele usidalekile mhlanga westudio 7 hayike walamhla kwanele
okwakhathesi siye njalo kuntungameli nkomo esipha uhlelo liphuma le ndaba litshone le ndaba
Ngiyalamukela kuhlelo liphuma le ndaba litshone le ndaba igama nguntungameli nkomo lamhlanje sise Beitbridge lapho okulomfundisi wesonto ye ZCC ofunyanwe inkantolo elecala lokubulala umzalwane wesifazane esithi uyamelapha uChrispin Gomori ubikwa watshaya owesifazana lomyeni wakhe esithi uyabelapha ngoba bagula umkhuhlane wengqondo ababili laba balimala kakhulu bathwalelwa esibhedlela lapho owesifazana lo afika wabhubhela khona sixoxa lesiphathamandla senhlanganiso yabahlali beBeitbridge iBeitbridge Progressive Residents Association umnumzana Jabulani Makado
iBhayibheli lona lithi labo abalenkinga abagulayo yabaye phambili kwabafundisi kumbe kuma-elders ezisonto bababeke izandla akutshongi ukuthi sibashaye akula lalapho izilo ezisontweni esibona khona ebhayibhelini ekusitshela ukuthi uma umuntu enomoya omubi ukhutshwa ngokutshaya ukhutshwa ngokuthandazelo so njengama-residence thingasithi uyasoneka vele ayifanelanga iyenzakale inkonzo ezinjalo kumbe ama-church enjalo akumele angavunyelwe be-operator uhulumende alo bayithatha amanyathelo ukuthi into ezinjalo zimishe ithuthena leyo ngamiswa amanye amabandla azafunda khonapho
zikhona yini ezinye izehlakalo ezifana lalesi eliyake lizwe ngazo khona ngapho eBeitbridge emacaweni kumbe ngokwakuqala lokho
ngokokuqala loko mina umzana ngikhoze sikuzwa and umuntu wonke kwami umbamba sibili njengami ngibheke ngazwa ngiphelela sibili ukuthi ngimfundise enjani i-church enjani ekhaya abazalwane i-city keeper emomoya thina siyazi ukuthi abantu bayathandazelwa hatshi ukushaya ngoba uma usumshaya usumlimaza umoya wakhona uyaphuma njani njengoba wena uyabe utshaya inyama oyabe ungatshayi umoya phela utshaya inyama yomuntu
sesike sabona abanye abafundisi ikakhulu kwele South Africa besenza imithanithani bedlisa abantu izinto ezingalunganga kusenziwa yonke inyakanyaka engamelanga ukuthi ibe isenzeka emacaweni khona ngapha likaze lizwe ngakho lokhu kumbe lihlangane lakho
hathi okunjengalokhu ukuthi okwamaphasayo siyakubona lathi siyakwazi abanye badlisa utshani abanye bedlisa ojiki hhayi lapha ebhaibhel bafika kesiyahlangana nakho uma kukhona abantu bayabekufihla ngoba babe belokukholwa kunakhonokho bekholwa kumfundiso wakena le kumbe improfita kumele kungaphumi kwabanye kuphumi uma sesiyingozi abantu uyabona yena le sikhuluma ngayo ezi-tc futhi ukuthi asiyo yakuqala abantu beshaya bakhona abashaweyo abaningi kodwa bazange baphume ngoba kuzange kube lo monakalo le isiphuma ngoba kusuke kwaba lo monakalo so hayi lapha sike singakeyahlangani lakho kangapho kungaba kukhona but abantu beyezitholela nje ngoba bayabekholwa kukho ama-churchi asemaningi kakhulu
uma sikhangela ichurch enye lenye ukumele ibhalise phansi kwamabamba akhangela nale zamasonto, kodwa ngakhangela ukwanda kwamachurch enaka ngasarejistwana kathesi ngavele nami ngiyakhala nomoya ngiyazihambela phansi komthobho wami sike ngifake ifulegi yami kenapho abantu sebegcwala sengisonta. Yinkinga ethilayo kathesi sekula amafulegi amalembu amnyama abomvu amhlophe anjani njani agcwele indawo zonke lezi, asakwazi ukuthi yikho okucina kusenza ukuthi lezulu lingani, ngoba kuthola kufakwe la matshe kuthiwa ngamakrawa kuhlangene lezihlahla endaweni ezingasizo amasendi e-church aphiwe ngumamsipala. So siyakhala kakhulu, sibe siyikhuluma yonale indaba iviki ephelele ukuthi kumele siyobona umasipala sikhulume ngendaba yamabanda ayagcwele iganga lonke leli. And kuyabe kuphuma khonapho izindawo izindaba zokuthi omama babebanjwa khona ngale but kungaripotwa nezinye indaba ezihluphayo noma thingela bufakazi kabi ziyaphima indaba ezinjalo.
Hayi, bekukuhle ukuba lawe kuhlelo baba Makhado, siyabonga.
Ngiyabonga bankhona.
Lolo bekuluhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Besixoxa lomnumzana Jabulani Makhado, isiphathamandla senhlanganiso yabahlali beBaitbridge, iBaitbridge Progressive Residents Association. Thiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungamile Nkomo.
Siyabonga uNtungamile Nkomo ngokusipha uhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Kuhlelo abaculi bethu liviki silomculi werumba osacathulayo ozibiza ngo King Brian linsizwa idabuka ePlumtree kodwa icula ikwele South Africa. Nansi ixoxa noNtungamile Nkomo weStudio 7.
Bakithi obingelelayo ngoBright Dube ikanti kwekwezomculo bangazi ngoKing Brian ngiqhamuka ePlumtree esigodini saseMacingwana. Kwezomculo sengikhuphe ama-singles angu-3 ngiqale ukucula ngo-2023 and then ngabuya ngakhipha ngo-2024 ngabuya ngakhipha ngo-2025 ngikhiphe isingles emnandi kakhulu ekhuluma ngekhisimusi ethi yikhisimusi leyi imnandi kakhulu bantu bakithi.
Ngathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Abangathanda ukuthenga umculo wami bengangithinta kulezi nombolo 0786882933. Ngizophinda futhi njalo 0786882933.
Abalandeli ubatshiyela waphi amazwi?
Ngisikini balandeli besicela isapoti
kungakhethelekile ukuthi usupporta umculo osemdala o usupporta umculo omncane sicela liqhubeke lisupporta lati esisakhulayo lithenge ama CD nithenge ama USB nithenge njalo impahla zeqembu njalo lifike nasemcimbini ukuze nathi sithole ukujabula sibone ukuthi hayi niyawuthakazelela ke kakhulu umculo wethu ngiyabonga.
Silu gqiba ke lapha uhlelo lwethu lanamhlanje olivalelisayo ngutaba kancube. Abangenisanga ukulalela uhlelo lwethu lilakho ukuya ebulenjini kukheli ethi www.voandebele.com kumbe kuwhatsapp channel ethi VOA Ndebele.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri.